vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare nhasi, munyori mubaziri vaGeorge Kuvamatanga vati zvanga zvisingagoni kuti vatange nekuunza mari neuremu hwakakura, izvo zvakaita kuti vatange nemari yemadhora maviri neyemadhora mashanu.
Actually, the larger denominations that are on the way, and
the mari ine uremu hwakakura iri munzira, tinenge tichida kuisa mari muvanhu zvine ungwaru. Hatingangotangi nekuunza mari yebepa $500. Panyaya yemari yemuso inyaya yekuti makoini aya akagadzirwa kare. Nekudaro takaona kuti hatingarasi iyo mari iri shoma munyika. Patichaunza mari hombe, muchaona kuti imwe yemari iripo nemari yemuso zvichatanga kubviswa.
The new $2 note and $5 note, while we bring in the bigger denomination.
Vaguva Matanga vati bazi ravo rinoziva kuti mari iri munyika ishoma uye hurumende ichagadzirisa dambudziko iri.
So we know that at the moment that the money that is in the market,
tinoziva kuti mari munyika ishoma, ndosaka kune mitsetse mirefu kumatanga, asi izvi zvichange zviri zvenguva pfupi uye dambudziko iri
richagadzirisa.
Vachibvunzwa kuti vachatora matanho api kupedza dambudziko rekutengeswa kwemari pamukoto, mutevedzeri wegurukota rezvemari vaClemence Chiduwa vati vanhu vanotenga zvinhu kunze kwenyika vachabvunzwa kuti mari iyi vakaiwana sei. Imwe nyanzvi munyaya yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vati hurumende inogona kukunda nyaya yekutengeswa kwemari pamukoto kana chete ikaisa mari inokwana munyika kusanganisira mari yekunze. Vamuchitya vatiwo nyaya yekusunga vanotengesa mari mumugwagwa haigadzirisi dambudziko iri, sezvo vanozviita vachingoregera kwemazuva mashoma asi vachizosimudzira mabasa aya zvakare. Bazi rezvemari rabvumawo kuti mari yakaiswa kubazi rezveutano haikwani zvichienzaniswa nematambudziko aripo panyaya yeutano, asiwo vakati vacharamba vachigadzirisa. Gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vaudzawo vatori venhau pamusangano uyu kuti vari kufadzwa nematanha vakatora panyaya dzekuvandudza upfumi hwenyika uye zvinhu zviri kufamba negwara. Asi vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yembatanidzwa uye vari mumwe wavatevedzeri vatatu veMDC vatendai BT vanoti dambudziko remari riri kunetsa munyika, sezvo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kuita mamwe mabasa rinofanirwa kunge risingaiti. Izvo zviri kupa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda.
Marecommendations edu akakosha ndeaya. Number one, Reserve Bank ngaitorerwe masimba iite mabasa mashomanene anoitwa nemabhengi edzimwe nyika ese akafanana neaya ya. Number one, kuchengetedza mari yenyika, stabilization of the Zimbabwean dollar. Two, monetary policy yeZimbabwe kuti mainterest rate akira papi. Three, acting as a banker kuhurumende. Four, acting as a banker of last resort. And five, managing the country's national payment system. In other words, bhengi ringarirege kupinda makwata ekicollectivity.
Vabiti avo vanova zvakare sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vanoti bazi rezvemari pamwe nebhanga guru renyika zvinofanirwa kushanda zvichitevedzera mitemo uye nenzira dzinoita kuti mari dzenyika dzisanyangarika sezvakaita mari dzakakwereteswa vamwe vakuru munyika nebhanga guru renyika. Asi bazi rezvemari iri rinoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti panga pane makore akawanda zvakanyanya mari yenyika isingashandiswi mukuvaka nyika, nekudaro kugadzirisa zvinonetsa kuchatora nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.